Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 17 kukadzi 2023 makatorera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe zvamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Afrobarometer inoti ongororo yayo inoratidza kuti vanhu vazhinji muZimbabwe vanoimba nemapata anopikisa kupfuura bato riri kutonga reZANU PF. Mwana wechikoro Wayne Ndlovu weFounders High School kuBulawayo wakapondwa nemusi wemuvhuro ari kutarisirwa kuradzikwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAfrobarometer rabudisa zvarakawana muongororo yaro pamusoro pemapato ari kutonga neanokwikwidza muAfrica. Afrobarometer inoti vanhu zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, kana kuti 44% vanovimba nebato riri kutonga reZANU PF, asi zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana, kana kuti 48% vachivimba nemapato anopikisa. MuZambia vanhu zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana, 62% vanoimba nebato riri kutonga, ukuwo zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana, 25% zvichivimba nemapato anopikisa. Tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa kuti tinzwe maonero avo.
Chinhu chikuru charabuda paAfrobarometer ndechekuti icho pati yeZANU haichawimbikeva. Vanhu varuza chiwimbo pane pati yeZANU. Nyaya hombe iri panapa ndeyekuti vanhu pachavo vakuona manje kuti kwapera 42 years hapana zvokubudirira kwavakaita. Chinotonetsesa chaizvo ndechekuti vanhu ruzhinjika varombo havana kumbobudirira, asi kune washoma weZANU wakazopfuma chaizvo, vanofamba nemota dzenyuwani vane dzimba dzemamansions. That distinction between wapfumi newarombo ndozvikubuda Afrobarometer iyoyo. Kuti vanhu havasisaba nechiwimbo neZANU.
Tiri kuona kuti muZimbabwe vanhu vanovimba nehurumende vanoita zvikamu makumi mana nezvina, kana kuti 44%. Vanovimba nebato rinopikisa, mapato anopikisa, vachiitawo zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana, kana kuti 48%. Kusiyana uku, Professor Mukasa, chii chamunoona pakusiyana uku? Nekuti vanhu kuva vanoita sevakabatana, pane zvinokushamisa here apo?
Kusiyana wacho kwakatokurisa kupfuura. Chinoitika ndechekuti vanhu kana vachibvunzwa ka, vamwe havazivi kuti vari kubvunzwa nevanhu weCIO here kana kuti vanhu weZANU. Saka vanhu vazhinji havapindureba nezvavanofunga. Chiratidzo chakabuda mugore ra2008. Chokwadi chakabuda ndechekuti MDC yakanga yahwina ne73%, zvakataurwa naMugabe. Wamugabe wakaita less than 30%. Asi maresults emaelections akaratidza kuti makwiki vanga ari padyo chaizvo, vanenge vanga vari 47 ne42. Ndo zviripo nhasi uno izvi. Dai kukaitwa makwikwi ari free and fair, ZANU haisisina ba vanoiteeredza, vanoisapota ba, havasisina ba. Ngekuti vanhu vese muZimbabwe mese, hakusi kuti vanhu vashoma weZimbabwe ba, muZimbabwe mese wakuona manje kurombo wawari urombo wawanawo kwapera 42 years. Mubvunzo wavari kubvunza nhasi ndechekuti makumi mana nemairi apura chicha makambotiitira ndomubvunzo mukuru iwoyo ndorikuita lead ma poll results
professor tirikuona kuti muAfrica mose hurumende yeZambia ndio inobimbwa nayo kupfuura mapato anopikisa nekuti Zambia ine zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 62% yevanhu vemuZambia vanoimba nehurumende asi zvikamu makumi maviri nezvishanu kana kuti 25% zvichivimba nemapato anopikisa chii chiri kuitwa neZambia chingadzidziswa Zimbabwe
ichokwadi ningireke bato rinotonga muZambia parai kampena rakataura nokuZambia kuti tichakuitirai zvinhu 10 gumi pane zvinhu gumi zvatichakuitirai pamusoro pezvimwe zvakawanda zvatichakuitirai wachigotiwo kana takutonga chitarisai kuti taita here zvinhu 10 izvi and guess what kwapera 1 year zvese zvinhu 10 wakaizviita achieve and vanhu weZambia vari kuona kuti bato iri riri kutonga rakapromisa kuti tichaita chakati nechakati nechakati nhasi kwapera gore uona wakwanisa kuita zvese zvese zvavakapromisa izvozvo ndochinhu chichikuita kuti Zambia iwe inobudirira pachena ichisapotwa nevanhu ngekuti yakaita zvinhu zvayakapromisa kuti ichaita
avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7 tatadza kubata mutauriri weZANPF sezvo kwange kwadoka. Mwana wechikoro Wayne Love wepa Founders High School kuBulawayo ane makore gumi nematanhatu akapondwa nemusi wemuvhuro nemumwe mwana wechikoro ane makore gumi nemanomwe wepa Hilton High School muBulawayo ari kutarisirwa kuradzikwa nhasi. Mukomana ari kupomerwa mhosva yekuponda Wayne Love akamiswa pamberi pedare nezuro. Mapurisa anoti ari kushushikana nezvevana vechikoro vari kuumba zvikwata zvichigevenga zviri kupota zvichirwisana. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Komana ari kupomerwa mhosva yokuuraya nebanga uyo watisingakwanisi kudoma nezita sezvo asati abvezera akamiswa pamberi pemutongi wedare ramajistireti amai Nomagugu Maposa achiudzwa zviri pamutemo mhosva yaakatarisana nayo yekuuraya Wayne Love asi haana kubvunzwa kuti anobvuma mhosva iyi here kana kuti kwete. Sezvinoitwa pamutemo panyaya yakaita seiyi amai Maposa vakaudza magweta emukomana uyu kuti anokwanisa kukumbira kudare reHigh Court kubhadhara mari yechibatiso kuti agotongwa achibva kumba uye achadzoka kudare zvekare musi wa27 mwedzi uno. Amai vemufi Nomet and Love vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwemwana wavo nenzira inorwadza kudaro. Muzvare Chipo Mutembwa avo vanove muvakidzano wemhuri yaWayne vaudzawo Studio 7 kuti zvinorwadza chaizvo kurasikirwa nemunhu wechidiki akadai nenzira dzakadaro vakati izvo zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemagariro evanhu munyika.
Vana ngavadzidziswe, vana ngavasaende kuchikoro nepfungwa dzakawanda, ngavaende neintention yekungonodzidza. Ikonoti vana vanoenda vane maweapons zvinotoratidza kuti pfungwa dzavo gangsterism iri kuitwa mumaschools ameno kuti whoever vari responsible for my youth edu ngavadzidziswe kuti vasave vanhu vari kuita nenzira yavari kuita na it's very painful life yashotenwa life yemwana mudiki.
Muzvare tafadzwa munoda wafa mutungamiri wesangano reEducators Union of Zimbabwe vatiwo zvinorwadza kurasikirwa nemwana wechikoro nenzira dzakadai. Vatiwo kushayiswa chiremera kana kutarisirwa pasi kuri kuitwa vadzidzisi ndiko kuri kukuchidzira misikanzwa iri kuitwa nevana muzvikoro.
Sevadzidzisi kana takatarisa nyaya yakadai tinoona kuti zvimwe zvezvikonzero zvinosvitsa apa kushayikwa kwemitemo yakakwana kumba. Vana vanongoita zvavanoda sezvo vabereki vachigara vari kumabasa vachitsvaka chouviri vamwe vakatosiya vana ava vakaenda mhiri kwemakungwa. Vana vanoshaya anotarisa vanowanikwa vachitamba nenhunzva tunzva dzirimo munharaunda dzatinogara. Kuchikoro kuno vana havachanyanyi kuteerera vadzidzisi nekuti vakadzikisirwa chiremera chavo musociety.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vanorwadziwa zvikuru nechiitiko ichi, asi vati zvakaitika izvi zvakaitika kunze kwechikoro. Vakati bazi ravo rine mitemo yakasimba inobatsira kudzivirira mhirizhonga muzvikoro. Vakurudzirawo kuti paite maonera pamwe mukuedza kuti zvose zvinobatsira kudzivirira njodzi yakadai zviitwe. Mutauriri wemapurisa mudunhu reBulawayo, Assistant Inspector Nomalanga Msebele, vati mapurisa ari kushushikana zvikuru nekuda kwekurwa kana kushungurudzana kwevana vechikoro kuri kuitika mune zvimwe zvikoro zviri muBulawayo. Vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vose munyika vaise misoro pamwe chete kurwisa dambudziko iri.
Pazvikoro zvinosanganisira vana Hamilton, vana Founders, vana Gifford, vana Msiteli nevana Milton, vabereki tese ngatibatanei pamwe chete nemapurisa neamwe ose mastakeholders, tishandidzane pamwe chete kuti tichengetedze zvikoro. Semapurisa takatarisira kuti vana vezvikoro vatakure mabooks to their schools, hai maskrudrivers, hai maknives and masharp objects angashandiswa sezvombo kukuvadzana. Vabereki, let's take keen interest kuchengetedza nokutarisisa behavior yevana vedu. Kana ishishandu vaona kuti vana vako behavior haisaiti zvakanaka, so dera kumapurisa tibatsirane kuchengetedza vana avo, cause ibasa retu tese kuti tivachengetedze.
Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Msengi.
Komishini inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission inoti ichokwadi kuti vanhu vekuVictoria Falls vari kufamba makilomita anodarika zana kana kuti 100 kilometers kunonyoresa kuvhota kuhwange sezvo isina mahofisi kuVictoria Falls. Izvi zvinotevera kugunun'una kwevanhu kuVictoria Falls vachiti kureba kwerwendo urwu kuri kuita kuti vatadze kunyoresa kuvhota musarudzo dzichaitwa mimwedzi mishoma inotevera. Asi mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vanoti nzvimbo dzakatarisana nedambudziko iri munyika dzinosanganisira Chikombedzi, Chiredzi, uko vanoti vanhu vari kufamba makilomita anosvika zana nemakumi mashanu kana kuti 150 kilometers kunonyoresa kuvhota. Vamangwana vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti komishini yavo ichagadzirisa dambudziko iri.
Izvozvo tonozivisa ruzhinji kuti Zimbabwe Electoral Commission maofisi ayo anobetsera kunyoresa vanhu muZimbabwe anokwana kuitaiwo 73, kureva 63 madistrict offices ne10 maprovincial offices. Wange district inobata vana Victoria Falls, maofisi avo kuregistera vanhu ari pemanendi anenge ari muwangi. Asi komishini ichange ichishandisa dzimwe nzira sezayagara ichiita kuti zvirerukire vanhu kunyoresa kuvhota. Zvakafanana kunyange nevari kuchikombedzi vanofula under Chiredzi district vanotofamba makiromita andarika 150 kana kuda kuenda panzvimbo iri padhuze yekunyoresa. Asi komisheni inoramba ichikurudzirawo zvinji kuti iyo komisheni ichange ichiita shirayadzi yaichawana yekuti vanhu vakwanise kunyoresa munzvimbo dzavo dzavanogara idzodzo, nokuti dzimwe nguva kuti tiise maofisi munzvimbo dzose dzosezi zvinoreva kuti tenge tokumbira mari imwe zhinji zvekare inofanira kubva kuhurumende. Asi isi tichange tichiita maprogram ekuti nzvimbo dzakaita seidzodzo sezvo tasara nesarudzo vanhu vagone kubetserwa.
VaJasper Mangwana ndiwe mutauriri weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, vanga vachitaura na mutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vanomirira Silovela muparamende vaMtokozisi Nkofu vano nyunyuta pamusoro pehurumende yavanoti iri kunonoka kuvaka dhamu rekuvhungu iro vanoti rikapetsera vagari vemunharaunda iyi zvikuru. Zvinonzi kusvika pari zvino zvikamu zvitatu kubva muzana kana kuti 3% yebasa rati raitwa. NewZimbabwe.com inoti mapurisa atanga chirongwa chekuona kuti vemabhazi nevamakombi vanotevera mirayiro yakadzikwa. Mapurisa anoti ari kuita izvi mushure mekumbotorera mamwe mabhazi avakavona vachimhanyisana vachirwira vanhu. Yave nguva yenyu vatereri yokusvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vana vajonga kandimiri nemimose vaverengi vestudio 7. Ndine mubvunzowo pamusoro penyaya yamunoti seki inomakama ekizamu evana iyi inoita zvemazamination evana. Ndiyozve here yatinoenda nayo iroro bato iroro vanhu vamwe chete ivavo kumavhots vana Priscilla Chigumba? Ndiyo munoona kuti vanhu vanoita huori neexamu yevana ndova vanhu zvekuti zvevatingaenda navo kumavhots here zvinhu zvenyika chaizvo? Aiwa ndipindure ivo vedu wee. Aiwa ndabatikana, vanhu vari kudikisa mapepa. Ndivozve vanoramba vachingoine kumavhotsi semuiroro. Ndibetsereiwo kudai kuneri mamwe vanhu vanoita zeki kana kuti zim, kana kuti chii adhonti no zimseki yacho iyoyo ndiyo imwe chete here?
Ine handione serubatsiro ruri kupiwa vari kusouth africa nehurumende rwokuya kumusha kuita kunge rubatsiro rwakwana. Dai hurumende yedu ine chido nevanhu vaiva kusouth africa kuti zvishuwa tinovatambira nemaoko mairi ngavadzoke kumusha zvakasununguka. Ngavabvise pingaidzo zvavanowana mukudzoka nezvinhu zvavo like mota. Mapepa anodiwa pakuti munhu adzoke nemota akawandisa. Vamwe vakadzitenga vasangobvira vakamboita payslip mustreet vachitengesa mustreet vakatenga mota. And ngapave pasina property limit inhamba yavanofanira kuuya nayo kuZimbabwe. For example, pamota ipapo unonzwa nemota 1 kuka ndine mota 3-4 dzangu dzandakatenga ndakutomanikidzwa kuzitengesa kuti ndidzoke kumusha. Touya panyaya yemota iyo yacho 1 yavari kundibvumira kuti ndiuye nayo, mapepa vari kuda akawandisa. Parine bepa rekuti this bepa riri kudiwa chii? It's as necessary. Saka bepa rekuti tiri kuda ma tax return awaita kusouth africa tirikuva anodiwa ipapo. Kwa muchadini ndichibhadhara vati yacho futi muchindibhadharisa vati kunge ndirikuya nemota yacho pandisina vati. Vamuchirinxovi papapa ngavapagadzirise panyaya yevhata.
Ndaikumbira musvitsi mashoko anga wako masupporters ese emdc yamunzura iyo kuna navamudzuri vari kuti chino chakazodai macomrades emdc this and that. Inini chandani zvitovataura ndechokuti izva pachena zviri pachena kumunhu wose kuti chitima ichi chava kunyura ichi chikepe chatonyura ichi hapaisina kwachaenda chikepe chatonyura ichi hani maiona manje. So it's either ivo vachitozasana kutsvaka nzira dzokubuda nadzo nguva ichipo than kuti vamirire kuti bato iri rinyatsosvika pasi rero. Otherwise ndosake muchizoona zvakaita vainzi vanana vacollins tsvangirai vakadzosika kuzanupf dzavanyadzi. Hakusiri kuti vakadzoka kuzanupf nokuri kuda bato, asi kuti dzinenge dzavanyadzi kuti kezvinezvi vachitevera kutripusika kwavo kwavaititi hei hatitevere zvinodana chamisa vachitaura zvinhu zvizhinji zhinji zvaitwakwa zvezvezvi. Kezvinezvi zvine zvakunyadzisa ndopowo tongoona toti kuti ndirambe ndishanyekira kuenda kwazvitaitiregedzani tongoti ndizame kuenda kuri kuzanupf kuda pamwe ndogona kundotambirwa zviri nani. Ndo zvimweni ivava ngavatsvake kukinda nguva dzisikuka.
Ndaida kutaura nhasi kuti rambidzwa kuri kuita vetriple c kuita musangano uku inguva chete inenge isati yakwana. sevana veZimbabwe tine kodzero yekuita musangano sekuita musangano kuri kuita mamwe mapato izvo zvekuzorambidza TCC zvandinoona ichizova mheremhere saka muri kurambidzirei vana EU nana United Nations kuti vauye vachizoongorora nekozi ndokushungurudzwa kwekodzero dzevana veZimbabwe saka vane kodzero yekuya vachiona kurambidza kwamuri kuita mamwe mapato eTCC kuti aite rally aite musangano mungazama zvenyu kuita nekuitei but haai ndiyo nguva iyi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nyanzvi munyaya dzezveupfumi musvinafundo Eliot Masocha vanoti mazwi akataurwa nemutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden ekuti vari kuenderera mberi nekutaurirana nenyika yechina pamusoro pechibharuma chakapfurwa chaibva kunyika iyi sezvo pasi rose riri kuda kuziva kuti nyaya iyi ichapera sei vabiden vakaudza vatori venhau muwashington dc nezuro kuti nyika yavo haisi kuda kutanga hondo nechina asi kuti varambe vachikwikwidzana panyaya dzezveupfumi hwenyika vabiden vanoti ndivo vakaudza mauto avo kuti apfuure chibharuma ichi uye pane zvimwe zvinhu zvitatu kana kuti unidentified flying objects zvavati zvipfurwe asi vane chiimbo chekuti hazvina kutumirwa nenyika yechina ngatinzwei hurukuro yaitwa namarvelous muhlanganya uye namuzvinafundo Eliot Masocha nezvenyaya iyi
kutaura kwavabiden pamusoro pebharuni rakafurwa neamerica rasvika munyanza richinzi ibharuni rechina rinenge richitora information kubva kunzvimbo dzinonge dzinogadzirwa zvombo kana kuchengeterwa zvombo zveamerica vabiden vabuda ivo vachitaura kuti aiwa takarifura tariona kuti richafamba nenzira dzine zvinhu zvedu zvemiritary nokuti taishaa kuti rinogona kunge riine mimwe mishina inotora information yeamerica kana kujema kukuvadza information yeamerica vanga vachingodzokorora zvavakava vambotaura zvekare pamwe chete nepentagon muzinda wemauto womuamerica muno vachitaura ivo kuti tinoziva kuti vanhu vazhinji vanoti makanonoka kurifura ratopfuura muamerica raita basa raro asi ivo vari kuti aiwa ranga risina kuita basa raro takafanira kugadzira nokuti aiziva mafambiro aro zvekare hatina kunge tada kurifura riri munyika meamerica risati rasvika mumvura nokuti taida kuti vanhu vari pasi vasakuvadzwa zvekare taida kuzokwanisa kuti tirifure riri panzvimbo pokuti taizokwanisa kutora zvinhu zvacho zvetinenge tafura tigozviongorora kuti zvakamira sei tikwanise kupindira China paine zvairi kugadzirira
semaonero enyu sei tiri kuona pari kuwanikwa pachingotaurwa nyaya idzi dzakadai mazwano
vati zvekare ivo vachiri kuenderera mberi nokuzama kuwana mapisi ezvimwe zvidoko zvakafurwa pavhiki rapfuura iri pamwe chete nokuzozviongorora kuti zvanga zvichimbova zvei vanhu vazhinji varenge vari kuvhunduka kuti ko zvazodini mazivano zvokuwanikwa zvinhu zvakawanda kudai chii chachinja paukama hwechina neamerica
tingati pane zvasanduka here pakati peukama hwechina neamerica pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika izvi
chanyanyo kuchinja apa chaicho hapana chakanyanya kunyanya chekuti tingavhunduka sekuvhunduka kuri kuita vamwe vanga vachitumira mameseji pawhatsapp kuti zvino ticharararama here kana nyika mbiri idzi dzikarwisana dzina manuclear weapon aiwa uku kungozama kusimbisana masimba kukonana kwatinoziva kunoitika kwenzombe nzombe huru dzinogona kunge dziri mudanga rimwe nokuti tinoziva kuti China neAmerica ndidzo nyika hombe panyaya dzoufumi
Avo vangavari muzvina fundo Elliot Masocha vachitaura namaflas mhlanganya huye weStudio 7 vari kuOhio muAmerica.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudengenyika kwenyika kwakaitika muTurkey neSyria. Vanhu vanodarika zvuru makumi mana nechimwe kana kuti 41,000 vafa, vamwe vanodarika chiuru zana kana kuti 100,000 vakakuvara mukudengenyika kwenyika kwakaitika muTurkey neSyria. Kudengenyika uku kwakaitika nemusi wemuvhuro mangwanani, zvichireva kuti vanhu vakawanda vainge vakarara zvakapa kuti vadonherwe nemidhuri. Zvikwata zvinobatsira kununura vanenge vawirwa nenjodzi zviri mubishi kuedza kubatsira vanhu vakawirwa nemidhuri ava. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Erdogan vakati midhuri inodarika zviuru makumi matanhatu nemazana mana nemakumi mana nemana kana kuti 6,444 yakaondomoka mukudengenyika kwenyika uku. Zvikwata zvevanhu vanobatsira kubva kunyika dzinodarika makumi maviri nemana zviri kuedza kununura vakawirwa nemudhuri ava uye kubatsira vakapona. Asi kupa rubatsiro kune vanhu vemuSyria kunonzi kuri kunetsa, sezvo hurumende yenyika iyi iine mitemo inoita kuti zvinetse kupa vanhu zvekudya. Muganhu mumwe chete unobvumidzwa kupinda chikafu munyika iyi kubva kuTurkey wakambovharwa pakadengenyika nyika. Asi musi wa9 kukadzi ndipo pakazokwanisawo United Nations kudarika paborder apa kekutanga kubva zvakadengenyika nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakatumira mashoko enyaradzo kuvanhu vemuTurkey neSyria vachiti zvakaitika zvinoshamisa uye kurwadza. Vakati vanhu vemuAmerica nedzimwe nyika vari mukuchema nekushaya kwevanhu vakawanda zvakadai, vakatiwo vakarasikirwa nehama vari mutangariro dzavo. VaBlinken vakazivisawo nezvichaitwa neAmerica kubatsira vakawirwa nedambudziko ava. Vakati kuTurkey America yatumira nyanzvi dzinobatsira munguva yematambudziko dzinodarika zana nemakumi mashanu uye zvikopokopo zviri kuenda kunzvimbo dzisafambike zvakanaka. MuSyria vaBlinken vanoti vari kushanda nemasangano akazvimirira oga avagara vachishanda nawo akaita seWhite Helmets. Vati America yatumira unyanzvi dzinoona nezvemuchetura unokwanisa kukanganisa upenyu hwevanhu nekuondomoka kunenge kwaita mudhuri, uye yatumirawo dzimwe nyanzvi dzepamusorosoro dzinobatsira vanenge vavirwa nematambudziko nevamwe vanoona nezveutano, uye vati vatumirawo mishina inodarika zviuru zana nemakumi manomwe kana kuti 170,000 yekubatsira kana kwaita kudengenyeka kwenyika. VaBlinken vanoti America yakazvipira kuita zvose zvainogona kubatsira vakawirwa nekudengenyeka kwenyika ava. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Afrobarometer inoti ongororo yayo inoratidza kuti vanhu vazhinji muZimbabwe vanovimba nemapato anopikisa kupfuura bato riri kutonga reZANU-PF. Mwana wechikoro Wayne Dlovu weFounders High School Bulawayo akapondwa nemusi wemuvhuro ari kutarisirwa kuradzikwa nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko ejayaguru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.